Vashpa ufaka zipanya yai, mukuru wa mapurisa elo endu oda mdunu re Harare, officer commanding crime, Edmo Mchineri Pirunganga, vauza dare kuti mashoko akaburitswa navangarifu mepa Twitter, vachikuru dziraveru zhinji kuti varatidzire, aizo konzeresa mirizhonga nekusagadzikana munyika, sezvo vachiti vamwe vanhu vakaita savajimu kunaka, vaimbova nhengo yezanu PF, vakatobuda pachena kuti vaitoda kupandukira hurumende, vachibvunzurudzwa negweta ravangarifu mevalav momadhuku, Varunganga vati vangarifu me ndo muridzi wedande mutande repa Twitter rakashandiswa pakuburitsa mashoko aya vachita vana kumbobvira varamba dande mutande iri pavaive mumaoko emapurisa Varunganga vati havana kukwanisa kubata kambani yeTwitter pamusoro pepeji iri nekuda kwezvikonzero zvavasina kuda kudoma mudare kunyange hazvo vabvuma kuti kambani yeTwitter yoga ndiyo inokwanisa kutaura kuti peji reTwitter ndere musungwa ari pamberi pedare here kana kuti kwete Varunganga vati zviri pachena kuti dande mutande reTwitter rakashandiswa iri nderavangarivhume nekuti vakamboenda panhepfenyuro dzakasiyana vachikurudzira kuratidzira Vatiwo vanoziva kuti vanhu vanogona kushandisa mazita asiri avo pa Twitter kana pa Facebook asi vati uchenjeri hwemapurisa wakaburitsa pachena kuti dande mutande reTwitter rakashandiswa nderavangarivhume vachibvunzwa nemutongi amai Feresu Chakanyuka kuti chii chinofanira kuitwa nemapurisa kuti vaone kuti peji repadande mutande reTwitter nderani Varunganga vati hurumende dzinofanira kunyorerana matsamba sezvo muZimbabwe musina kambani yeTwitter Asi vati havana kuita izvi vamadhuku vati mapurisa hana kuita basa rao nemazvo
vari kuyama witness emapurisa tiri kuvabvunza nyaya yekuti kuvanoziva sei kuti Twitter account vari kuti ngarivhumo yaitaura pa Twitter vane ma statements avakatora pa Twitter asi mubvunzo mukuru ndewekuti vanoziva sei kuti ndiye Twitter account yangarivhumo iye ngarivhumo akaramba kuti haisombo Twitter account munhu anongoshandisa hake zita rake saka haana kumboshandisa Twitter account yakadaro Saka nasi mudare mpurisa mkuru auya achipa evidence abvuma kuti iye haana rumwe ruzivo rwekuti ndeyake anongofungira chete kuti ndeyake
Vangarivhume vati kumiswa kwavari kuitwa mumatare kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika
Nyika ino hainganaki kana capture judiciary yedu isina kugadziriswa Zvinonzi sasitane makore maviri mamwe criminals akaba munyika ino yeZimbabwe akaba akaregedzwa Iko zvino vana muya vazejena zuro chaya katonzi hauna mhosva enda undogara kumba kwako when he has stolen millions of US dollars saka ndodambudziko ritinaro isu tinonga chingouya tichidzoka chingouya chidzoka havana kana evidence nofunga mazvinzwira matauri ravo havana kana evidence
vaenderera mberi vachiti izvo zvinopera chete kana ruzhinji rweZimbabwe nevemapato ezvimatongerwo enyika vakabatana kuita chinhu chimwe chete
ngatibatane tirwire zvinodikanwa kurwira tisati tapinde pasarudzo inotevera Nukuti hatinga kwanisi kupinde msaruzo isina a level playing field. Ngatite chokwadi chekuti tagadzirisa nyaya access to public media, tagadzirisa nyaya accessibility kuwane voters roll kuvanhu vese vanokwikwidza. Zvese izvo zvinokosha. Ende hatinga endi kusaruzo tisina kuita zvese izvozvo. Saka tiri kuti vana veZimbabwe ngatibatane mapolisi kwa party e opposition ngatibatane tishande pamwe chete ndokuti tigone kuwina sarudzo inotevera.
Mutongi wedare amai Feresu Chakanyuka vati nyaya iyi godzoka kudare musuwa kukadzi 15 apo mchuchisi wenyaya iyi muzvare tendaisho nai vakatarisirwa kushevedza mumwe mufakazi kuti ape huchapupu hwake mudare Vangarivhume vanonzi vakaburitsa mashoko padande mutande ravo reTwitter vachikurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mirizhonga mukati musi wachikunguru 31/2020 mukuratidzira kwakanga kwashevedzerwa nesangano ravo reJuly 31st Movement kuratidzira uku hakuna kuzobudirira mushure mekunge vangarivhume nevamwe kusanganisira mumiriri weZengeza West mudare reParamende vaJob Scala vasungwa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore